Dynamos yaro 10 nengezi Platinum Stars ndokusiwa zvakareba ne FC Platinum mukurwira mukombe wekaso laga Premier Soccer League. Chibodzwa chabva kuna Derek Murimba chapa madamburo kukunda nekutorera Dynamos mapoints ese matatu ayo dimare yanga ichida zvakanyanya. Kukundwa uku kwasiya Dynamos yave pasi FC Platinum nemapoints gumi nerimwe chete mushure mekunge FC Platinum yacho nezuro yakarova Blue City 1-0. Dynamos yakasiwa zvekare nechicken in iyo ine mapoints makumi mashanu nerimwe chete kwasara mitambo mitanhatu chete kuti makundano aya apere. Mutsigiri weDynamos vatekswa muzanaro havasi kunzwisisa kuti chii chaicho chiri kuitika mukamba mavo mushure mekutadza mikana yakawandisa.
Munyama chevo chevo nokuti dai tambo dai tingadai tarudzikuona uina mitambo iwo wanhasi but hai
Highlanders ndiyo yave pachinzvimbo chechina nemapoints makumi mana nemashanu zvichitevera mangange e11 ayo yakaita necranbourne bullets nezuro. Asi herentals iyo iri kutevera bhoso nhasi yarohwa 1-0 netriangle asi captain wayo Brighton Majarira anoti havasi kuzotandura maitiro avo nepavamire apa.
Zvakamupurabene zvataita pese kumashuruva achingo achichinzii tongoita kamupurobhesa zvakasingoi
Blue Chips yatorawo mapoints ese matatu akakosha apo yarova Manica Diamonds 1-0 muLuvebe Stadium. Kwapera mitambo yesvondo rino zvikwata zvina zviri pasi petafura ndeizvi: Harare City 25 points, Blue City 24 points, Tenants 23 points, Wawa 20 points. Zvichakadaro chikwata chevanhukadzi checricket chemaledi Chevrons chapedza chiri pachinhano chechitatu kumat20 World Cup qualifiers ayo apera nhasi. Zimbabwe nhasi yarova Thailand nemaranzman omwe ndokusimbisa chinhano chechitatu ichi pamakundano anga achiitirwa kuUnited Arab Emirates. Chipo Mugeri tiri pano ndiye adadisa nokanda maranzi makumi matatu nemapfumbamwe kuti Zimbabwe isvike pamaranzi zana negumi nefere 118. Thailand yakwanisa maranzi zana negumi nerimwe chete 111. Zimbabwe iri kudzoka kumba yakunda mumitambo mitatu nekurohwa mumitambo miviri pamitambo mishanu yavakatamba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.